Vachiparwa chirongwa chehashtag Claim Your Water Rights sachigarwe nayo Dr. Prolific Mataru Sevati veruzhinji muZimbabwe havachina chimiro nekuda kwekushaya mvura yakachena. Vati vanhu vari kupedza nguva vari mumutsetse pazviborani mumaguta, uye dzimwe nguva vanhu vave kurwisana madzimai nevasikana vachishungurudzwa panzvimbo idzi.
Mvura yacho iri kunetsa kuwana, uye pairi kuwanika kwacho mabhoho unoona kuti vanhu vanomira munzvimbo imomomo dzimwe nguva kwenguva yakareba chaizvo. Asi pakumira ikokoko pane zvataona zvekuitika, kunyanya kuitika kuvasikana nevechidiki vanotumwa ikokoko, zvakafanana nekuti pane abhusi inokwanisa kuitika ikoko. Saisusu tiri kufunga kuti zvakakosha kuti hurumende nevari elected vatakasarudza kumakansela yevekustate chaivo vange vachiita zvimwe zvinhu zvavanofanira kunge vachiita.
Vatiwo zvinosuwisa kuti kunyangwe painowanikwa mvura kazhinji kacho inenge yakasviba zvekuti inotovhiringidza utano hweveruzhinji. Vati pasi pechirongwa ichi vari kushanda nemakanzuru, masangano anomirira vagari pamwe nenhengo dzeparamende kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena. Vati munzvimbo dzakaita seChitungwiza, kanzuru yeko yakachera zvibhorani senzira yekuti vanhu vawane mvura yakachena mushure mekupindira kwesangano ravo. Vati donzvo guru rechirongwa chavo nderekuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena kuti vashandise zvese zvavanoda, uye kuti hurumende ione kuti madhamu, nzizi nezvibhorani hazvisvibiswe sezviri kuitika pari zvino. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemamiriro ekunze, amai Kudzaika Dzombe, vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti kanzuru yavo iri kuedzana pose painogona napo kuwanisa vagari mvura yakachena uye inokwana. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rinoona nezvemvura vaperenzishiri sezvo vange vari mumusangano weZANU PF conference, asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chenayo chekuti vanhu vawaniswe mvura yakachena, vachiti iyi ndiyo hondo yavagara vachirwa misi yese.
Tinowirira nawo zvikuru nekuvagamuchira kuti vauya. Pachishona chedu tinoti rume rimwe harikombi churu, saka kuuya kwavo kubatsira kuti vatisunde pamwe chete nyaya iyi kuti fambire mberi. Paongororo yatakamboita isu seCommunity Water Alliance yakaratidza kuti even pazvirwere zvine chekuita nekushayikwa kwemvura, vari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro ndevechidiki vemadzimai, female youths ndo vari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro. Saka kuuya kwavo tinokugamuchira nemaoko maviri.
Mune imwewo nyaya, mutungamiri mutsva wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadziore, vati vanoshushikana zvikuru kuti pane urongwa hwekukwidza mari yechikoro zvakanyanya apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. Vati semanzwira vakaita, hurumende iri kuronga kukwidza mari yemuzvikoro zvepamusoro kusvika pazviri zvipfumbamwe pakotoro, uye vabereki vavo havakwanisi kubhadhara mari iyi sezvo vari kutambira mari shomanana.
Ndingangoti matambudziko ari kusangana nevabereki vedu matambudziko atinosangana navo, nekuti ndo vanofanira kunge vachitiriritira, ndo vanofanira kunge vachitiendesa kuchikoro. Chikafu kushayikwa kwacho, tine vana vakutengesa muviri mayunivhesiti inyaya yekushayikwa kwemari. Saka zvakakosha kuti matambudziko aya atariswe.
Vangadzore vakurudzirawo vatungamiri vemapato maviri makuru munyika, ZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Saka zvakakosha kuti vaviri ava vabatane, nekuti chatinoona ndechekuti vanhu vari kupinda mumastreets, mirishonga iri kunge iripo, tine kurwa kwevanhu kuripo uye hatinyarari. Saka zvinhu zvakanaka kuti vaviri ava vabudikidze vachabatana. Panenge pane kuwirirana pane shanduko, saka vakawirirana tinoenda mberi senyika.
Kunyange hazvo zvikoro zvepamusoro zvisati zvakwidza mari yechikoro, pane kuchema chema munyika sezvo zvikoro zveprimary nesekondari zvakatokwidza zvakanyanya mari dzinobhadharwa. Zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwawo kukwidza mari gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.